isu sesangano tinomira navamwe vedu vechitema savanhu vakauya muno mumaamerica sama immigrants tinoziva kuti tikwanise savanhu vatema kuva muno munyika kuva nehondo dzakarwiwa navanhu vechitema vomuno maafrican americans kuti tive namarights uyezve kana wagara munomu tinogara tichiona kuti pane dambudziko riripo nenyaya yeracism kunyanyisira mapurisa matritira avanoita vanhu vechitema sezvo saka tinomira navamwe vedu vechitema tina vana vati kurei vamwe vava kudhiraivha tinogaro taura navo tichivadzidzisa kuti kana vasangana namapurisa vanofanirwa kuita sei saka dambudziko reracism idambudziko richiri kuendera mberi munyika muno
tinoona kuti masvondo ose apera ya kubva pashaya vageorge floyd musi wa25 may unove mwedzi wapera kusvika iye zvino vanhu vanga vachingoratidzira mune zvizvarwa zvezimbabwe here zvamunoziva zvakapindawo mukuratidzira uku
hongu tine zvizvarwa zvokuzimbabwe zvakaenda kundoratidzira nyaya yakaitika iyi nyaya yakarwadza munhu wese sezvo mazuva ano kwava nemifananidzo inogona kutorwa nani nani namaselfoni avo vanhu vese takazvionera tega kunyanya pazvakaitika izvi munhu akafira pazviso zvedu saka zvinhu zvinova zvakatirwadza tese tese vazhinji vanoenda kundotaridzira vanoenda nenyaya iyeyi yokuti tofanirwa kubatana tese nokubatsira kuratidzira kuri kuitwa nokuti sezvandambotaura vazhinji vedu tava vagaro vemunomu tina vana vedu vechitema vanogona kuwanikirwawo nedambudziko iri saka kuenda kundobatsira kuva nokubatana navamwe vedu vemunomu kutaridzira kuti nyaya iyi yorusa roganda inotiafekta tese savanhu vatema
asi imi muri kuonawo sei vamavindi dzekubatwa kwevatema muno muamerica
sezvandambotaura kubatwa kwavanhu vatema muno idambudziko rinotora nemacenturies chaiwo rakatanga panguva yeslavery tichiendera mberi kuti sezvandambotaura futi kuti vanhu vatema vave pavava iko zvino vakarwa hondo dzakawanda dzemacivil rights kuti vave pavava iko zvino saka zvinhu hazvisina kufanana sezvo zvavo zvakaita panguva dzakare asi tinoona racism iriko yakapfekedzewa zvakasiyana nyaya yamapurisa ndoinoramba ichiengerera asi tinoona kuti kana kusungwa kunoitwa vanhu vatema kwakasiyana nokusungwa kunoitwa mamarudzi kunyange mhosho dzavanenge vaiita dzakafanana